manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 16 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanodoma nhengo dzichananganidza mapazi ehurumende dziri mudare reparamende. Mapurisa anoburitsa gwaro rinoramba kuti kune zvombo zvehondo zvakawanikidzwa kuWest Nicholson mudunhu reMatabeleland South. Zvakanga zvapinzwa munyika zvisiri pamutemo. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nezuro vakadoma chikwata chichamirira bato ravo muparamende mumapazi ose ehurumende. Mutsamba yavakanyorera mutauriri weparamende vaJacob Mudenda nezuro vachamisa vakazivisa kuti vaProsper Chapfiwa Mutseami ndovachange vari mukokeri wenhengo dzeCCC muparamende vachiteverwa naamai Celestile Mahlangu. Mumwe vatevedzeri vavachamisa vatenda ibiti ndo vachange vachimirira bazi rezvehupfumi vari muparamende. Vamwe vakadumwa vanosanganisira munyori mukuru webato vaCharlton Wende avo vanenge vachiona nezvebazi rezvekudzivirirwa kwenyika nevakarwa hondo kuchitiwo vaGodfrey Costa varivo munyori webato muparamende. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti chikwata ichi achisi dare remakuru kota kwete asi kuti vanhu vachange vachinanganidza mapazi ehurumende nekunangana nemakuru kota emapazi aya muparamende. Ngatinzwei vachitsanangura.
Aiwa mashoko ari kutenderezwa asiri echokwadi. Vachamisa vana kabineti yavaka apointa. Vachamisa vakadiploya mamembers of parliament. Kutu wawatibate basa mparlament wa shitarisira ma responsibility akasiyana. The objective and intention being that kutichikazire ya executive oversight. Kutu wanwati ziwaru mparlament kuti zinuzino fambisha sei kutichikwane kufollow up wanwari ma spokesperson wa shitaulira kuti ma portfolio ishawamira sei ma portfolio ishawamira sei.
Saka dare remakurukota kana kuti shadow cabinet ichaziviswa riini?
Alternative government icha anauswa na vachamisa kumazuva achatera. Iyoyo inotarisa vanhu vakasiyana siyana, vamwe vakadzidza, vamwe vane ruzivo mabirokrati, vamwe vari kubva kumafield akasiyana. Vachange vachikonsida the alternative government ichamedzera vachamisa kutungamira nyika mugore ra2023. Ivavo chaita kuti mazina avo abude, vanhu vaziye pakufamba. Pachaita tichigadzira musangano wedu weCitizens Coalition for Change wetichigadzira nyaya yekuti tungamire nyika yedu.
Pane vamwe vari kuti kune nhengo dzebato renyu reCCC dziri kushanda siku nesikati sava job scholar asi hadzina kudomwa apa. Munoti?
Aiwa, hapana unosiyiwa. Deployment yema MP kuti vachitaurire vari kuparlament ndeapo Citizens kuti nyaya kufanira dzakamira sei kuchipatara. Nemama portfolio yakasiyana ndosaka muchiona kwapinza vanhu vari mudare reparlament. Asi kana takugadzira alternative government inenge ine vanhu vane ruzivo nekunzwisisa kuti nyika vatibetsere, because isu kugavhena kwavachamisa kuchange kune vanhu nyatsvi dzinonzwisisa mabasa anodiwa kuti nyika yenepe.
Vanga vari vakafano bata chigaro chemutewedzuri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunare kuchipinge neStudio 7. Tabato onyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe kuti tinzwewo maonero avo padano ravachamisa iri.
Ndinoona zvekuti zvakajekawo nokuti handi chikwata chebvute rekabhineti ba sekutsanangura kwavaita. Handiti iko zvino izvi ine vanhu vakati ko mudare reparamendi. Saka basa rinoitwa mudare reparamendi rehurukuro, nhengo dzeCCC ishoma dzichimo nokuti tinoziva kuti zhinji dzakapinda paelection iyi. Saka varimo imomo vanonang'anidza nokuisa zheve dzavo pasi pabasa ririmo ndo chikwata chakabuda ichi sokuona kwangu sokutsanangurawo kwavari kuita. Zvinhu zvakajeka, zvinhu zvakatonaka nokuti vanoona mabasa ane chokuita nemapazi ehurumende nehurukuro dzirimo.
Saka musiyano uri papi apa Dr. Zembe pachikwata icho chemuparamende nechikwata chinganzi shadow cabinet?
Musiyano uri pakuti kana konzi shadow cabinet iyo inenge rava ndingati chikwata chavanhu vanhu veZimbabwe vanova ndivo vanenge vachizoshara hurumende pasarudzo. Dare iroro rinenge riri dare rinenge richibatanidza vanhu vasiri mudare reparamendi iko zvino vari veCCC. Sezvamunongoziva kuti kana poenda padare recabinet rinenge riri dare rinenge rasefiwa neboka iroro kuti toripira kuvanhu. Kana mukaketa boka reCCC kuti rive ndiyo nomba hurumende, ndivo vamwe vavanhu vavanenge vatenga vachava muhurumende yavanhu. Saka zvakasiyana ipapa pakudaro.
Pane vagarawo vari kuchema kuti bato reCCC irori harina hwaro kana mastructures. Izvi zvingashanda here kuti tingati ndiwo mamwe emastructure acho?
Pfungwa idzodzo hadzisi kutora ongororo netsvakiridzo yakabuda muchizvino zvino. Vatungamiri vose veTCC vari kuzikanwa vari panhanho yenyika mumatunhu vanozikanwa mastructure iwayo. Muono weTCC wakatobuda mufungwa dzenhengo dzeTCC ndobumbiro iroro. Bumbiro vanhu vanofanira kuziva kuti chinongonzi bumbiro kusangana kwepfungwa nomuono hazvidi kumbotora bhiro kuisa pasi kuita pepa kwete. Tingatora somucherechedzo wemisha yedu yatinayo iko zvinezvi. Mhuri yokwangana neyokwangana pamusha baba namai vanotova nebumbiro. Asi hapana pakambonyorwawo zvatotora gwaro iri nebhiro iri tidai bumbiro riripo tsika yemusha iwoyo namaitiro acho. Tikatora nyika yakaita seBritain izvo zvizvi, Britain haina bumbiro rakanyogwa pasi asi inaro bumbiro remutsika. Saka muchaona kuti chinonzi bumbiro itsika ramaitiro ezvinhu. Kana pfungwa dzavanhu dzangosangana kuti todai todai zvinhu zvezvakaitwa kuTCC.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa aburitsa gwaro rinoramba kuti kune zvombo zvehondo zvakawanikidzwa kuWest Nicholson mudunhu reMatabeleland South zvakanga zvapinzwa munyika zvisiri pamutemo. Mugwaro raburitswa nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti mashoko akatenderedzwa padande mutande nezuro aya achinzi aburitswa nebepa naure Daily Mirror Manyepo vachiti mapurisa haana kumbobvira atambira mashoko akadaro. Vanyati vari kukurudzira veruzhinji kuti vasatore mashoko aya sechokwadi uye vati mapurisa ave kuferefeta nezvenyaya iyi mutsvakurudzo yekuda kuziva chinangwa chekuburitswa kwemanyepo aya. Hurumende inoti iri kufara nemabasa ari kuitwa nesangano reUSAID rekuAmerica ekuyamura vanotambura. Nonorai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nezuro pakupiwa kwemichina yekusonesa pamwe nekunamisa simbi kune vechidiki vanosvika 50, gurukota rinoona nezvedunhu remashonaland west, amai Mary Moriswa Chikoka vakati vari kushanda zvakanaka chose neUSAID sezvo sangano iri riri kutevedzera zvinodikanwa zvinosanganisira kushanda nemapazi ose ehurumende.
Isu semashwesi takapiwa mutemo wekutevedzera maringe nekuti vatenge tichishanda nawo mapartners edu kana vauyawo ongororo yatinoita takatopiwa kuti tinoita sei ende kuona kwatiri kuita isusu ndezvekuto vanhu vari kuya kunoku vanhu vanenge vatotanga nekushanda nehurumende saka isusu tinenge tawanawo track record yakanaka nekuti tetishona kuti izvo zvavari kuita ndezvipi uye zviri kusimudzira upenyu hwevanhu here ende zviri kufambirana here nemitemo yakasetwa nehurumende saka muno mumashi wese hatisi kuita problem because vanhu vari kuya pachena.
Vachitaurawo pachiitiko chimwe chetecho mushandi welead rimwe remasangano ari kushanda mukuwanisa vagari zvekudya asi vachipuhwa mari neUSAID vakudzanai zvemu vakati pamusoro pemakumi mashanu evechidiki vakayamurwa mhuri dzinosvika chiuru nemakumi maviri dziri kuyamurwa pamaprojekti emapindu kuchengetwa kwehuku kurima hohwa kudzidzisa vanhu mabasa emaoko pamwe nekuchera zvibhorani zvemvura. Vazvemo vakati zvose izvi zvakaita madhora ekuAmerica zviuru mazana maviri nemakumi masere kana kuti $280,000.
Programu iyi yakabatsira vanhu mahouseholds 1,020. So in terms of the whole package nemastartup ekisi zvaiitwa nemabohos nechi you find kuti even vanhu vandataura 6,000 vanogona kuchinge vachidarika but the total budget yeamount yakashandiswa for the whole project ichisupporta maprojects chete it was around 280,000.
Senzira yekuti mabasa atangwa aya enderere mberi vazvemo vakati vakadzidzisa vagari ava mafambisirwo anoitwa mabhizinisi vachibatsirwa nevadzidzisi vepachikoro chepamusoro chechinhoo University of Technology kana kuti CAT.
Vanhu ava havana kungopiwa chete, they to go through a training process yekuti whatever zvavari kupiwa kana ari mastartup aya masewing machines they to be trained kumavocational skills acho yekuti the sewing yacho inombofambiswa sei, the management yemushini wacho inombofambiswa sei.
Mumwe akadzidziswa kunama simbi kana kuti kuweredza pakati akapiwa muchina wekushandisa neUSAID ndeamai Melonsia Chinyani. Avo vakati vanofara nemuchina wavakapiwa uye vanofunga kuti upenyu hwavo huchashanduka nerusiguro rweUSAID urwu.
And the benefit from Masterpex at a PNASAID. And we don't have to worry about people telling you that story in a same youth. But empowerment and in this hard economy that we are living in. So I hope you could be wise and
chirongwa cheUSAID ichi chiri kutarisirwa kuyamura mhuri dzinodarika chiuru nemazana mashanu munzvimbo dzinoti Norton, Chegutu nemakonde gore rino risati rapera. Chirongwa ichi chiri kuitwa pasi pedingindira rekuti Building and Strengthening Community Resilience kana kuti kuvaka pamwe nekusimbisa kumutsiridzwa kwenharaunda. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kwakasimba kwaenderera mberi mudunhu reDonbas muUkraine, apo mauto eRussia nemauto eUkraine varwisana nhasi mugovera. Zvirombo zvemuchadenga zveRussia zvaputika maguta akawanda emuUkraine zvichirova muzinda wezvitundu musere musere pamwe nekukuvadza zvivakwa zviri pedyo. Iye zvinotoenda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopiwa naMavhelas Musanganya uye weStudio 7.
ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taisa rwombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Diana Kuvhea vechitungwiza Residence Trust vachange vachikurukura nesu pamusoro pematambudziko ari kusangana nemadzimai emuchitungwiza.
Muno muguta rechitungwiza tine matambudziko akawandisa semadzimai. Tinotarisa nyaya yedambudziko remvura. Hatina mvura, tirikurarama nemvura dzemungoti, tirikurarama nekutenga mvura. Uye zvekare pekutengesera, chese tinoziva kuti hakuna makambani, tinorarama nekutengesa. Pekutengesera pacho, nhasi panenge papwanwa mangwana tiripo tichiri kushungurudzwa zvekare nevekanzuro. Uye tine matambudziko emasuweji, tirikurarama upenyu hwedu huri paruma nanzombe nekuda kwesuweji iri kuyerera mudzimba isiri kugadzirwa yaane makore irimo. Nyangwe tikaripota matambudziko resuweji inenge ichinzi ichagadzirwa, saka utano hwedu chaihwo hatizivi paumiri.
Ko, panyaya yemhirishonga iri kuitika muchitungwiza zvakamira sei?
Nyaya yemhirishonga iri kuitika mumusha kana kuti muguta rechitungwiza yekuti kuva madzimai ari kupondwa, madzimai ari kurohwa kunyange mudzimba yatingati gender based violence. Zvinhu zviri kuti shungurudzo semadzimai zvekuti hatikwanise kana kutorawo maleadership positions, hatikwanise kana kuzvimiririra, hatikwanise kana kuita zvinobatika nekuti tinenge tichitakashungurudzika. Rimwe dambudziko inyaya yesenitary pads. Tese tinoziva kuti madzimai ese tinoteera mwedzi wega wega, asi tiri kuona kuti sanitary pads radhura, hatina mabasa, tiri kutenga sanitary pads. Rimwe dambudziko ratinaro ratiri kukumbirisa kuti dai hurumende yapaongorora semaongororo ayakaita pamakondomu, kuti makondomu anowanikwa kanyamuzvimbuzi mahara, ngavaitwo izvozvo kumasanitary pads. Tozotarisawo zvimwe nyaya yenyaya yevana vedu, nyaya yedrug abuse muno muguta rechitungwiza. Vana vedu semadzimai tiri kushungurudzika. Vana ndo vari kufanira kudai vachitichengeta, vana ndo vanofanira kudai vari kumabasa, asi iko zvino vana vedu vaparara nenyaya yemadrugs. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kutishungurudza muno muchitungwiza. Saka taka tichibatanidza matambudziko satinawo, kwoti matambudziko chaiye kuti tirarame tiise chikafu patebhuru. Tine masimu madzazi, tina nagogo, tine shirikadzi, ovo vanhu vese ivava hatina chatiri kuita muno muguta. Tiri kurarama negwako mukwako. Ndo matambudziko atina. Mishonga chaiyo kuzvipatara hakuna. Tine nyaya dzekunosununguka, tiri kubatwa rafu nemanesi. Unosvika ikoko onzi tenga chinhu chese kusanganisira tsono, kusanganisira kuya nemabhaketi emvura. Ndo mamwe mematambudziko atiri kusangana nawo muguta miro.
Semadzimai munofunga kuti matambudziko aya angagadziriswe sei? Tichiona kuti gore rinouya pachange paine sarudzo, madzimai ari kunyoresa kuvhota here?
Tiri kuedza nepatinogona kuti madzimai mazhinji anyorese kunovhota, uye zvekare vakwanise kuwanikwa vachikwikwidzavo pazvigaro gore rinouya. Nekuti munhu wechidzimai anonzwisisa dambudziko remvura riri muno, nekuti anoda mvura zuva rega rega nekuda kwechimiro chatinacho. Saka tikaiunge tine makanselas madzimai akawanda muno muguta rechitungwiza, vachanzwisa ende vanotibatsira kuti service delivery inge ichiwanikwa, masuweji anga achigadzirwa, tivewo nedhemu redu rinovakwawo mudadhemu, tione mvura pamatepi kwete kutsiga kunge tiri kumusha.
Tiri papo panyaya yekunyoresa kuvhota, zvii zvamungakurudzire madzimai?
Ndikukurudzira madzimai ese kuti ngatinorejistai kuvhota. Kana usina zvitupa kana kuti maid inofunga iripo, chirongwa ichi chiri kuti uyai mune nemawitness enyu maviri mupuwe zvitupa. Rei ngatirejistei kuvhota madzimai kuti remangwana redu ritinakire, tigokwanisa kuwanikwa tichitorawo zvigaro izvi, tigokwanisa kuwanikwa tichichinja guta redu, tigokwanisa kuwanikwa tichinomirira izvo nyaya yemasanitary pads, nyaya yemvura, nyaya yemasuweji, nyaya yemabasa chaiyo, nyaya yekuti tivakirwe misika yatinokwanisa kubhadhara mitero tichitengesa zvatinoda tisingadzingirirwe tisinga pwanyiro.
Tinoona kuti manga muine mhirizhonga imomo muchitungwiza. Takaona pachirasikirwa upenyu waMuzvare Blessing Ali. Izvi hazvisi kuita kuti madzimai akazere kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ichokwadi zvinhu zvinorwadza, zvinotambudza mafiro akaita Sismo Blessing Ali. Zvinhu zvinotambudza zvikuru, ende ichokwadi kunotoona vamwe vakadzi vaakutotaura kuti hatingakwanisi kupinda munyaya dzematongerwo enyika kuva ndikazoitwa zvaakaitwa. Zvinhu zvaafekta madzimai zvikuru, nekuti tisu takabereka, tisu zvekare madzimai acho takaona chimiro chaachakaita mutumbi waSismo Blessing Ali. Zvinhu zvinorwadza ichokwadi zvekuti tiri kutotarisa kuti kune mamwe madzimai achatotadza kukwikwidza kutora zvigaro nekuda kwenyaya iyi.
aiwa nguva yedu ndiyo yaita.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa our lives upenyu hwedu. Nasi tine hurukuro nava Elvis Mari vanove munyori uye vanofarira nyaya dzetsika nemagariro tichitarisa nezvezuva remusi wa 7 chikunguru iro rakatarwa neUNESCO sezuva remutauro weSwahili muAfrica paine kurudzira yekuti mutauro uyu uwe iwo mutauro weAfrica yose.
Tenda shukuru nevatereri. Ichi chitiko ndinofunga chitiko chinofanirwa kupembererwa munyika yeAfrica. Nesuwo muZimbabwe tinotarisira kuti ndokutanga kwekusununguka kwedu. Rangarirai vajonga kuti nyaya yekutaura ndiyo inoita kuti ipinze munhu wose ane chokuita nebudiriro yenyika yake. Saka kuva nemutauro wedu watinonzwisisa isu zvinoita kuti budiriro dzose dzichaitwa dzichabatsira kuti dzisanganise vanhu vose. Saka kana UNESCO nepasi rino raakuziva kuti Africa inokwanisa kuva nemitauro yainoshandisa kushandisa kuti ibudirire, ndinofunga ndokutanga kwokuti tive nebudiriro munyika yeAfrica.
Asika vamari Africa ine mitauro yakawanda, sei vanhu vazoguma vamira neSwahili?
Hongu, Africa ine mitauro yakawanda, asi isu ndinofunga chakakosha ndechekuti tikatarira Swahili inobatanidza mitauro yakawanda zvikuru, kubatanidza neBantu iyo mitauro inotaurwa kuzasi kweAfrica kudai, nevamwe vatakadyidzana navo chingava chirungu chingava chiArabhu. Mitauro yose irimo uye mutauro weSwahili wava mutauro wakwanisa kuti nyika dziri kuEast Africa uku dzikwanise kusimudzira nokuwandudza kubudikidza nokuita tsvakurudzo, kubudikidza nokuti vanhu vavo vari munyika dzinosangana East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania nedzimwe nyika dzakatenderedza dzinoushandisa kunyange kuushandisa mudzidzo dzavana vavo. Saka mutauro waane chidanho chinoita kuti kana iwo ukasimudzirwa sezvawaitwa kudai chichaita kuti neimwe mitauro yosewo inotaurwa muAfrica isimudzirwe.
Takaona pachimboda kuitwa mubatanidzwa weAfrica asi zvakakona nemakakatanwa kana kusavirirana kana muono kusave nemuono umwe chete. Zvinhu zvamungatarisira here kuti zvingashanduka kana tasvika panyaya dzemutauro?
Inini kufunga kwandinoita ndekuti chinhu chinotanga kubatanidza vanhu. Hakusi kungoti toda kuti tibatane, toda kuva neUnited States of Africa, toda kuva nokuti tive nepresident one muAfrica. Indotofunga kuti chinhu chinobatanidza vanhu mitauro, nokuti tarirai vajonga kuti kana tichitaura nyaya yetsika, nyaya yetsika inofambiswa nenyaya yemutauro nezvimwewo zvingazoitwa kuda kumapfekero edu, kudya kwedu nezvimwe zvakadero. Mukatarira nyaya yokudya, nyaya yemapfekero, tine zvizhinji zvatapanana muno muAfrica, mapfekero atinoita nemadyiro atinoita, asi nyaya yemutauro ndiyo yakanyanya usimba inoita kuti kwei tingakwanisa kuti tibatanidzwe pakutaura ipavo. Kuti kana ini mwana womuZimbabwe ndikakwanisa kuenda kuNigeria, ndinokwanisa kungondotaura nemutauro unosunganidza uye unopinza mararamiro edu isu vanhu vomuAfrica. Kana taakuzotaura zvokuti toda kuita United States of Africa, kana even taakutaura toda kuita AU, zvaane chinotsigira kuti kubatana ikoko kufambire mberi. Vajonga, ndinozivira kuti ikoko kwamunogara kuAmerica, ndinotenda kana mukafamba mustreet mukanzwa umwe munhu achitaura mutauro wenyu wekuUMP uku, munhu iyeye hamutombotsvaki kuti mwana waani kana ndiani, munobva mabatana kudarika munhu pamwe hamusingakwanisi kutaura naye. Saka ndinotenda kuti mutauro chinhu chakakosha uye ndo chinhu chinofanirwa kutungamira mberi tozotaura nyaya yekuti tizvibatanidze panyaya yeupfumi, tizvibatanidze panyaya yemari dzatinoshandisa, tizvibatanidze panyaya yematongerwo enyika nezvimwe zvakadero.
Takaonawo kuti sangano reUNESCO rakatambirawo kana kutotara zuva remusi wa 7 chikunguru seWorld Kiswahili Language Day. Iko kutsigirwa kwezuva iri neUNESCO zvakakosha zvakadii?
Izvo ndo zvakakosha nekuti zvazvaakureva nezvekuti kunyange nesuwo muno muZimbabwe ndofunga naurwa iyo inotiradza kuti kune nyika dzakatoti kuti dzakaita sana South Africa dzaakutotendera kuti mutauro iwoyo kutodero ikoko kureva kuti nyika dzepasi rino kana muno muZimbabwe tikada kuti taakudawo kuti dei taisaswahili kuti idzidziwe tinokwanisawo kuenda kune UNESCO toti tibatsirewo tiwane varayiridzi tiwane zvishandisiro zvakaita semabhuku zvaakukwanisika nokuti mutauro zvino waiswa pachitano chinoita kuti nyika dzose dziri pasi rino dzizive kuti mutauro uyu wakosheswa nesangano renyika dzepasi rino rose. Saka tinotenda kuti UNESCO yaita zvinhu zvakanaka uye tinotenda kuti kunyange nesuwo muno muZimbabwe tichadawo kuti titevedzere zvichitwawo nedzimwe nyika zvinova zvakanaka zvikuru kuti kamwe kunze kwokuti tingotaura zvokuti toda kudzidzisa chijerimani toda kudzidzisa chichina toda kudzidzisa chakadai zvinova zvinhu zvakanaka kuti dzive mitauro yedzimwe nyika asi mutauro wakaita sechiwahili wemuno muafrica unobatanidza isu muafrica unofanwa kuti kunyanyotsigirwa zvikuru kuti ubatanidze vanhu vose vomuafrica nokuti chedu mamwe manzwi ari muchiwahili imomo nazvo asino tikwanisa kunge tichishandisawo kunyange muchishona kana muchindevere.
Manga makateerera kuna vaElvis Mari vanove munyori wemabhuku uye vakambove mukuru weNational Arts Council vari parunare neStudio 7 vari muHarare. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Pamitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi, ZPC Kariba yakunda Cranbourne Bullets 1-0, Bulawayo City ikakundawo Tenax 1-0, Ngezi Platinum ikaita Mangange 2-2 neCapes United, kuchituo Harare City ikakunda Triangle United 1-0, Wawa yakunda Highlanders 2-1, Manika Diamonds ikaita 1-1 neRentals.
Oh yeah, yeah, yeah.
Kambo kufamba kwa Paulos kubva kuna Killer T tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanodoma nhengo dzichananganidza mapazi ehurumende dziri mudare reparamende. Mapurisa anoburitsa gwaro rinoramba kuti kune zvombo zvehondo zvakawanikidzwa kuWest Nicholson mudunhu reMatevelelen South zvakanga zvapinzwa munyika zvisiri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 16 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uthi ungabala isitori sakhona njalo awutholi kuqanjwe ngitsho ngitsho oyedwa umpolisa kumbe uminista kumbe ozokuvikela.
Amapolisa ayakulandula ukuthi kulezikhali zempi ezitholakale eWest Nicholson eMatabeleland South.
Umsebenzi wathi kubana ke sibe le oversight ye executive okuyiyo ukhulumende ukubana sekwazi ukubana sihamba njani abantu basebenza njani.
Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Tamisa ukhetha amalunga ephalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Sileqembu likamasigandi kanye lempumela yemidlalo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa aselandule imbiko ephume enkundleni zokuxhumana ebisithi kulezikhali zempi ezitholakale esigabeni seWest Nicholson eMatabeleland South ezingeniswe elizweni ngaphandle komthetho. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko namuhla ecwayisa uZulu ukuthi ewutshaye indiva lombiko ngoba ungamanga aluhlaza. UNyathi uthe amapolisa asephenya ukuthi kahle kahle uvele ngaphi lombiko lokuthi olobileyo ubejongeni. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo eyintatheli izindaba umnumzana Zenzele Ndebele.
From the first day ngibona experiences ngiwabala ngamende amabili amathathu adlulileyo ngahlangaba lokusola okuningi ngatshela ngivi nabanye abantu endawo kuma WhatsApp group lapho ukuthi umuntu obhala isitori ngithi isosi yesitori aso ngiphandaba kumbe nhlanganiso eyaziwayo njalo edume ngokubhala izindaba nje ngokuphonga ukuba ibizo nje elingajayelekanga. Kwase ngizibuza njalo ukuthi kambe isitori esingabhalwa kangaka kumbe singaba sikhulu kangaka kungehlula ukuthi uhulumende ekhulume kumbe amapolisa ekhulume through amamedia abajali ukuwasebenzisa o-Herald labo-ZBC. Uthi ungabala isitori sakhona njalo awutholi kuqanjwe ngitsho ngitsho oyedwa umpolisa kumbe uminista kumbe ozokuvikela. So kuyatshengisela nje ukuthi kulabantu ababa lomkhuba wokubhala into ezingamanga esithi i-fake news okuyingozi kakhulu ngoba izitori ezinje ziyethusa abantu zenza abantu bemangali kakhulu emandebeleni ngapha ukulandela into ezenzakalayo kuhlale zegugurawundi lanlani. Umbuzo lawo umuntu obhala into enjalo ukucabangayo njalo ulenjongo yakhe thina esingayaziyo.
Igambe kungaba kuyikuthi obhale lolu daba ubefuna nje ukuthi abantu bethekelele iwebsite yakhe yini lokho esingathi clickbaiting nesingisi kumbe kulenye nje injongo efihlakeleyo.
Kuyanzela istori lesingekade sibhoda kubo WhatsApp lapha akula le link yewebsite okuthengisela ukuthi ngumuntu obhale le njongo yokuthi abantu becabanga ukuthi kule minto eyenzakaleyo kumbe kukhona akuplanayo yena afuna ukusebenzisa istori sesoke anisho ngalitshela ukuthi kuzabanjani. So lesi tenisekuzakuma-election and abantu bale njongo ezijiyeneyo ngathi ngibala Mr. Ahlathi kimi ebantwini abadeng. Xa kuwukuthi kulokwenza nohulumende kumbe le-intelligence, sebezakubhala istory esingani singcono in terms of construction, in terms of ukusibeka sobantu. So ngahle ngakhipha mina abantu be-intelligence lohulumende phakathi ngoba nje ukubhala kwa ungazi indaba ubala istory sakhona usubone nje ukuthi sibhalwe i-amateur.
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe njalo uyintatheli zindaba. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa usekhethe amalunga ePhalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezichiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Kuchamisa uthi umsebenzi wabantu laba ngokucubungula okwenziwa ngabaphathintambo bakahulumende lokuphuma lenhlelo ezizalandelwa libandla lakhe alubana lithe langena embusweni. Abakhethiweyo balitshumi lasikhombisa njalo bagoqela umnumzana Tendai Biti yena okugatsha lwezemali, umnumzana Prince Dubeko Sibanda obona ngezethekhnoloji kanye lomnumzana Kucacaphulu obona ngezemithetho. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osterlosi Siziva.
Umsebenzi wethu ukubana ke sibe ne-oversight ye-executive okuyiyo uhulumende ukubana sibekwazi ukubana kuhamba njani, abantu basebenza njani, simonitha indaba ze-corruption lendaba yokulungiswa kwemithetho lokunye okunene. So laba ngabantu abazabe kukhangela ama-specific issues ukwenzela ukuthi isizukulwane zeZimbabwe sibekwazi ukubana uhulumende uhambisa njani ezindaweni ezitshiyeneyo, sikhangela indaba ze-health, sikhangela indaba ze-finance, indaba ze-education, indaba zabatsha lezinye ke ezitshiyeneyo.
Kuchiyane njani le shadow cabinet lokhu elikwenzile?
Laba ngabantu esathi iparlament yethu kubantu abasimele edala ephalamende. Icabinet sizayazisa abantu ngesikhathi esifaneleyo. Icabinet ayibi nabantu bephalamende kuphela, iyabi nabanye ke abamela ke kuyinhlangano ezijeneyo, kulabanye abaavela kuzingcithi ezijeneyo, izigqithamfundo ezijeneyo. Ngenxa yokubana ke laba yibakozancedisa ngesinesibeni Jamisa okwamanje laba esihaba ngabantu abayibamsebenzi ongokuphalamende. Nxa sesiyenza icabinet esizasebenza ngayo kugazela ku-2023 leyo izayaziswa abantu lohlangothi lonke lwabantu jikelele.
Siyazi sitshona sibona abanye belichothoza besithi kali lama-structures, ungathanda ukuthini ebantwini labo?
Ibandla lethu selisaka lelibizo lokho sesakhuluma ukubana thina sibandla elisha, njalo ke sizaluyisiya phambili ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa ke inhlanganiso iyakhula ngendlela emangalisayo, bathe sisesipinge ekugcineni izaa ne-thousand abaqoqanayo ukuze umhlanganisa abantu sizayazisa, ngenxa yokubana siyazi kubantu esidila nabo abantu abanjani. Kodwa ke umhlangano wethu uyaqina uyakheka njengokuba kukhuluma ukuthi ukubana izabona ke ngezithombe lamavidiyo azaphuma ukubana isipinge ngapha kumenjani, njalo futhi ngokuyini esizakwenza kubhaya elekthini elibuyayo elikhona mhlaka-23 July ngapha kuwa-16 esipinge wethu.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi zeGungwe eGwanda South zithi sezithwele amagabha avuzayo ngenxa yodubo lwamanzi. UAlbert Ncube uyalandisa.
Idamu leGungwe belisiza kakhulu izakhamizi kaWard 12 eziqinithini ezivalisa iGungwe, iMadlilhlowe, iMafuku kanye lamaWaza ngamanzi ezifuyo kanye lokulima ngokuthelezela. Kodwa selokhu leli damu liduke ngemva kokuna kwezulu elikhulu ngomnyaka ka-2017, iningi lezakhamizi lithi seliphila nzima ngenxa yokuswelakala kwamanzi kulesi sigaba. UNkosikazi Rosina Dale uthi ngaphandle kodubo lwamanzi sebehlupheka ngezithebo ngoba basenelisi ukulima izivande ngokuthelezela.
Izulu lingazeline kodwa amanzi lana adlula, thina sisale singelalutho. Izikotsho leziyana vele ngase sifike kubenalinyanga, kwesinye isikhathi siyasicishe vele ngoFebruary.
Umnumzana Mlidi Makwayiba yena odabuka eMadlilhlowe uthi sebephelelwe izifuyo selokhu leli damu ladubukayo.
Sesinathise isikotsho, isikotsho lathi abantu sinathe isikotsho. Hhawu, uzima esihlangana lako kukhulu kakhulu lapha endaweni yakithi. Siyacela sibili ukuthi ngabe kuyavumakala lakithi damu lakithi lilungise.
Umnumzana Khanyiso Sebata esinenjalo isakhamuzi seMadlilhlowe uthi lingakadubuki leli damu beliphilisa izakhamizi zakulumango.
Phansi kwedamu lapha kwakuyizingadi kuphela kulinywa ngoba idamu leli lalisaplaya amanzi isipiliwela sana sasifika isifa lamanzi almost 3/4 of the year kuhlekula amanzi laphana.
Esinenjalo isakhamuzi umnumzana Themnkosi Nathi uthi loba iziphathamandla zikahulumente zifika kuleli damu akula osekwenziwe ukulilungisisa.
Babuye MP batshele but kusale kuyisikwakho, singela lokhu ukuthi singaphila. Siyaphotshoza sibhende sinathisa nzima, imfuyo yiyo impahla esiphila ngayo.
Umnumzana Wosislas Ndlovu uthi kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedise ngoba urhulumente saphatheke ekwakheni idamu lethula iManyange elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi emangweni weGwanda South.
Ngikhangela ukuthi urhulumende yena ukuthi angangena abantu ukuthi maybe ule long lasting solution eyithula iManyange imali yakhona eningi iya ethula iManyange, ukuthi ithula iManyange ingaba right then amadamu amaningi la bengasela msebenzi ngoba even itap water iyakwanisa ukuthi ihaneswe from thula iManyange.
Isikhulumeli sogatsha olubona ngamadamu lamanzi olweZimbabwe National Water Authority uNkosikazi Major Mnyonga kaphendula ngembuzo esimthumile yona. Umnumzana Givas Tapoli lilunga lenhlanganiso yezakhamuzi kaWard 12 eMagoma Development Association uthi njengezakhamizi sebeqoqe imali engange-R10,000 ukuze bazilungisele leli damu kodwa imali kayeneli.
Yiyo into esimisileyo, siyafisa sibili ukuthi ngayo idamu liyahamba.
Lanxa idamu lethula iManyange likhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South, izino ethi lizaphela ukwakhiwa ekupheleni komnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGungwe eGwanda South, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siya kuhlelo lwabesifazana.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukuqakatheka kwesiko lokuhlolwa kwamantombazana ukuthi yalokho izintombi ezigcweleyo na. Lilami uSithandekile Mhlanga ngixoxa loNkosazana Victress Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso yezimbokodo.
Ebo msakazi, njengoba usho nje ukuthi sibonakele emthandazweni wokukhulekela izizwe zonke obuhlanganiswe ngabomdabu, ikakhulu abantu base bakamthwakazi, abantu base Zimbabwe, abantu base South Africa, amaZulu kakhulu, bekulezinye izizwe nje ezifana labo Malawi yabo. Njengoba ukhuluma ngamantombazana la akade bonakala kulisiko lakwaZulu ukuthi intombazana eseyintombi into esithi phecelezi ngesilungu yi-virgin engakahlanganile umuntu wesilisa ingakwesabi ukuhamba ngamabele phandle njengoba babonile. Ngokwesiko lakwaZulu amantombazana la abizwa ngamatshitshi, avele nje agqoka njengoba abantu bebonile. Njalo amatshitshi kade hamba lesizwe samaZulu, ehamba namabutho akwaZulu lezinduna zakwaZulu labomama kade bephelekezela amatshitshi lathi singabakwamthakazi siyingxenye yakho. Thina njengabantu bakwaMthakazi abalesiko elisondelane kakhulu lesiko laKwaZulu, kuyasijabulisa ukubona ukuthi uZulu usalibambile isiko lamajiji, isiko lokuhlolwa kwezintombi. Kusenza lathi silangazelele ukuthi ngelinye ilanga lelo siko lokuhlolwa kwezintombi lwenziwe kwaMthakazi. Engithemba ukuthi labantombazana abakwaMthakazi ma ebona into enjeyana, kumele ukuthi ahlabe kumxhwele lawo bakufisa ukuthi babe yingxenye yento efana naleyo. Okungenzeka ukuthi ngelinye ilanga mhla uMthakazi usukwazile ukuthi ume kahle, lathi kulisiko esingathanda ukuthi silenze. Njalo aliyangisi isiko, ngeke siyangiswe lisiko ukuthi abantu sesizathi ukuhlukumeza abantwana abangamantombazana. Nxa ungasondela eduzane kwabo abantombazana lawana, uzabona ukuthi bajabula kanjani ukuba ngamajiji, ukuba ngamazintombi ezihlolwayo, izintombi ezigcweleyo. Abahlukumezeki ngitsho bajabule kakhulu ngokuthi basalandela lelo siko.
Lake laba lowenu umcimbi lapho lalixhasana labesifazana abangamaZulu khona ngapha kwele South Africa ukuthi liqhube inhlelo ezehlukeneyo. Njalo olunye lalezi nhlelo lalungukuthi kuhlolwe amankazana obuntombi bawo. Laqhubeka yini njalo selingaphi kathesi?
Njengokusitsho Msakazi, ngomnyaka opheleyo ngelanga labomama i-Women's Day besihlangene singomama labomama abade bevela kwaZulu, injongo kuyikufundisana lokuthi sazi ukuthi isiko bona kwaZulu njengoba besabamba amasiko baqhuba njani ngokwesiko. Lathi sinje kulokho esikwaziyo sikwalalabo. Okunye sasikwalane labo yilo isiko lokuhlola kwezintombi leli. Njengoba sasikhulume labo satshelwa ukuthi kwenziwa njani lokho, thina singabomama asilawo amandla ukuthi sizasuka siye kwaMthakazi sifike sithi thina sesihlola amantombazana. Kulemgudu elandelwayo okunjengokuthi njengoba manje kulobukhosi kulezinduna kwaMthakazi, kumele kuqale kuyiwe ezindunenini, izinduna mbe zidlulisele ebukhosini ukuthi singomama silesifiso sokuthi uMthakazi uvuselele isiko lokuhlola kwezintombi. Esithemba ukuthi angeke benqabe bazokhuluma lalabo kumele ukukhulunywe nabo ukuze kwazakale ukuthi kuvuselelwe lelo siko. Singomama singalijabulela. Kunzima futhi ukuthi usiko lolo silwenze lapha eSouth Africa njengoba sise kuhambeni. Ngijabule kakhulu ukuthi phakathi kwamachichi la ekade silawo awakwaZulu bakhona abantwana bakwaMthakazi abambalwa akade bekhona loba nje befile ngabo ukuhlala lapha kweMzansi Afrika kodwa bengabo umsinsi wekuzimilela kwaMthakazi. Sebehlangene labantombazana kwaZulu labo bayahlolwa bangamajiji bazintombi ezigcweleyo loba nje lokho bekwenza ngaphansi kwesiko lamaZulu. Kodwa oqakathekileyo ukuthi sazi ukuthi abantombazana lawo angumthwakazi siwabonile impela ambadlwana abuyileyo kithi azisho ukuthi bona ngokuzalwa bangabakwaMthakazi balapha nje ngokuhamba njengathi sonke. So okungangokuthi lawo bantwana asebejoyine uZulu kulelo siko bangaba lusizo kakhulu ekuthini basincedise bancedise labanye abantu amantombazana uma kuyukuthi isiko lelo lokuhlolwa kwezintombi liyathi livumakale ukuthi luphinde luqhubeke esizweni sikaMthakazi.
Lo bekungunkosazana Beatrice Mathuthu, umqondisi wenhlanganiso yezimu imbokodo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga uSithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Elingali tshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, itshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMachopelelen North, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda. Ungasitshela ukuthi libona njani uhlelo lolu lwe-delimitation?
Silembuzo eminingi esilayo, silokungazwisisi okuningi okukhona ngemva kwalokho esike sakubona kuma-social media khuluma ngokuthi eMathebeleland kuyakwehliswa ama-constituencies athize abe malutshwane okwedlula lokho akade eyikho khona. Now thina leyo point asivumelani layo because i-point etsho ukuthi khona amanani abantu abap abhalise ukuvota eMathebeleland balutshwana okusokusenza ukuthi ama constituents kufuze ukuthi ayehle kulalawa akade vele khona. Now uyabona uDubo esilalo ngombono nalowo kumbe ngeconclusion yona leyo ukuthi okwakucala asila bufakazi bokuthi izekhi sibisibili amanani wona lawo abawachoyo ukuthi khona yibabantu abemandebeleni ababhalise ukuvota ukuthi aliqiniso kumbanga manga. Isizathu esenza ukuthi sitho njalo ukuthi okwakucala izekhi bisithi yona lapho ehamba ukuyabhalisa khona basitshela ukuthi ngelanga elingaka siyabe sesikolo esinje but singafika kuleso sikolo nxa bebhalisa ukuvota ngalawo malanga bebhalisa ukuvota sithi sicela ukubona ukuthi kuvota abantu abethu abangaki because thina abethu abantu ama point persons ethu ayabe ekhona ku ground yiwo ayabe thatha abantu ebahambisa ukuya register ukuvota so siyabe silamanani ethu so nxa izekhi iyala lamanani abo ukuthi bangaka abantu abavotileyo ku polling station eyodwa ngelanga lapho abaregister khona bese besuka khona lapho bezositshela ukuthi hayi linani labantu abalutshwana sigcina thina sesikubona angani lokho sokusenzakala yiku advance iagenda yezanu PF yokuthi abantu beMathebeleland kufuze behlale bencindezelwe kokuphela asoze savuma ukuthi sibe silokhu sitshelwa kuthiwa khona libalutshwana abakutshelayo labana abazithi bona baningi yibo abatshela bolina ukuthi lina libalutshwana li thina sibaningi bona kuyibo ababalayo we cannot have that kind of a situation so ke kuqakathekile ukuthi khona izekhi kunanzelele ukuthi asoze sivume kungangcono kube lokuvumelana ukuthi ubumeli ngoba remember nxa sikhuluma ngedelimitation nxa beyakwehlisa ama constituencies kutsho ukuthi siza kuba labameli abalutshwana nxa silabameli abalutshwana kutsho ukuthi siza kuba lelizwi elincane elingazwakaliyo bafuna ukuthi sihlale silokhu sibancane sibalutshwana so mbona ngani mina kabame ngabasitshiye sinjalo njengalokhu akade siyikho khona kuthiwa eMathebeleland iyahlala ama constituencies ayo enjalo kumbe engezelelo then bese sizokhuluma kuhle ke ukuthi kanti vele lapha elizweni leli sikhangelana njani asifuna ukukhangelana ngabantu abathi laba balutshwana bona baningi
kodwa ukhomishini yezekhi ilawo amanani akhomba khonokho abakhuluma ngakho kungani amanombolo la liwangawakholwa wona ekhona ezandleni zezekhi
uDubo Chris ukuthi amanani wona lawo kula muntu ongazi verify izekhi iyazenzela ihlale phansi ithi ayithe sibhalileyo abantu abaphumileyo nampa bangaka but amanombolo abo they are not auditable akula muntu ongaverify ukuthi lawo manombolo aliqinile akekho muntu onga ama namhlanje ethi ngiyafunga mina ukuthi izekhi amanombolo lawa abalethileyo yiwo kanye kakula amanye kaso amanga akekho ngakwenza khona lokho so izekhi kufuze yenze iprocess iyayenza ukuthi sonke sibakholwe but kathesi behlulekile ukuyenza iprocess yona leyo
manje libona ungani udaba lona lolu lungalungisiswa njani ukuze lisuthiseke lamanani akhona
uDubo lwethu is a political problem Chris and because it's a political and not a mathematical problem it will be solved politically and the only political solution that is available ukuthi abantu bezekhi kabatyane lama constituency awe Mathebeleland bengawa disturb and then after that bese sizokhulumelana ke ukuthi okuyinto lokho kuzafuza ukuthi kwenziwe njani next time
okugcina ungavalelisa abalaleli
bantu beMathebeleland kufuze silwele ilungelo lethu singabe silokhu sitshelwa okokwenza okuyisikhathi sokubana sincedisane ngiyabonga lisale
Loge bekungumnumzana Prince Dube Kusibanda umgcini isihlalo webandla le CCC esigabeni seMathebeleland North ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Dande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani
siyabonga Chris kwezemidlalo lamhlanje silempumela yemidlalo ye Castlelag Premier Soccer League edlalwe namuhla ZPC Kariba 1 Cranbourne Bullets 0 Blawayo City 1 Tenax 0 Ingezi Platinum le Cape United zibe ngutshikilo panqa 2-2 Harare City 1 Triangle 0 Wawa 2 Highlanders 1 Manica Diamonds 1, Herentals 1. sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likamasikandi elizibiza ngo 2+2 mkhando sikhandayo liphethe idlalate lalo elitsha. Qembu ezethula
sanibona nisize esimnyama ngiyathemba niphilile nonke ngendawo ngokuhlukahlukana kwazo. Ngiyabonga leli thuba. Igama lami elokuzalwa uMichael nalinikwa umama ubaba wasekathi Mthokozisa isibongo Duke. Ngizalwa eCholosho endaweni yakoNgqoya. Ngokuzama impilo ngiseGoli eCosmos City. Ngiqale ukucula last year album lami lalithi Isizwe Sakomthwakazi. Ngabuya ngaleli engize ngalo manje Inyamazane Ezacile.
Idlalade leli lilengoma ezilitshumi lambili ezigoqela ethi emhlabeni kunzima bayawela featuring Makhweli Ntaba kanye lethi Nyamazane Ezacile. Abangathanda ukuthenga umculo wakho uba kuthola njani?
Ngiyatholakala ku Facebook Khando Sikhandayo Dube. Ngiyatholakala ku WhatsApp 0623745636. Ngiyaphinda 0623745636.
Abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi?
Into engizicelela yona ngane zakwethu ukuze ningaboni ngelinanga mhlawumbe sengigcwelile, ngicela i-support ne-sponsor masingabe sikhona okanye masingabe zikhona, kungangithokozisa kakhulu lokho. Ngiyasicelela i-support kakhulu kusizo sakithi.
Uphuma ke enkundleni uMichael Mthokozisi Dube leqembu lakhe le 2+2 mkhando sikhandayo ngale.
Awusuka matota, batakashaywa umfazi, 2 plus 2 mkando skanda, yo besi kubela uhlelo lwethu behlabela ke kamnandi. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa ayakulandula ukuthi kulezikhali zempi ezitholakale eWest Nicholson eMathabeleland South. Umkhokheli we-TRPC umnumzana Nelson Chamisa ukhetha amalunga ePhalamende azabona ngokwenzakala kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Kodwa uthi le akusiyo shadow cabinet. Kwanele yimi untungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.